Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 26, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa wovimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatori venhau pamisangano yaro zvisinei kuti vanoshandira kambani ipi yenhau. Mapurisa kunyanga orambidza bato reMDC inotungamirwa nava Douglas Mwonzora kuita musangano nevatsigiri varo mangwana, achiti kuita izvi kunovhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission hwekutariswa kwemazita mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority Zimura vanoti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kwemazuva mashanu pasvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo hadzigoni kufamba zvakanaka kana vatori venhau vachimbunyikidzwa kurohwa vari pabasa kana kutorerwa zvekushandisa zvavo, uye vavimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatori venhau pamisangano yaro zvisinei kuti vanoshandira kambani ipi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vataura mashoko aya pamusangano wekuziya kuchengetedzwa kwevatori venhau panguva yesarudzo. Wange wakarongwa neZimbabwe Union of Journalists, ZUCH, Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe, pamwe neMedia Alliance of Zimbabwe, MAZ, vati vatori venhau vanofanira kupiwa mukana wekupakurira veruzhinji mashoko kuti vakwanise kuvhota vaine ruzivo rwese rwavanoda.
Tachitaura kuti nyaya dzesarudzo kuti dzive zvakanaka, vanhu vanofanira vane mashoko. Saka vanhu vese vanofanira kubvumizwa kuti vange vachiuchika mashoko uye vachikwanisawo kutura mashoko zvakasiyana siyana. Asiwo pane zvoda kurongwa paurongwa kana kuti mapolicies enyika. Majournalists emunyika muno vanofanira kupuwa kodzero dzekuti vaitewo sezvinoita mamwe maprofessions. Mukaenda kun'anga dzine maitiro adzo, mukaendawo kuvaprofita nemachechi vane maitiro avo, mukaendawo kunotarisa kune vapusa vapusa vane maitiro avo, magweta ane maitiro avo. Majournalists anofanira kupuwa mukana wekuti ange ane marongero avo.
Vatiwo makambani ehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation haafaniri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika, uye ngaite basa ravo zvakajeka uye zvisingakonzere kusagadzikana munyika.
Naizvozvo vana ZBC nemamwe manewspaper muno munyika tiri kuvapa kurudziro dzekuti tisavavana nana Studio 7 tisavavana. Ndakaona mazuvana ndisiye kuti muri kunyaya kutema musina kwamakarerekera ese kutaura kwenyu kana kuti pane kwamunorerekera, asi zvinhu zvikuru ndezvekuti vanhu vapuwe nguva nemukana wokupa mashoko avo nepfungwa dzavo panguva dzose.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vatori venhau vanoita basa rakakosha, uye TCCC ichavachengetedza pamisangano yayo yese.
Tavimbisawo kuti nesu tichaona kuti majournalists paanoita basa kungava kumisangano yedu kana kuti matinobatwa mundima dzedu, hatidi kuti munge mune masoso kana minzwa ingabaya majournalists edu.
Sachigaro wemisa Zimbabwe Board of Trustees vaChris Chinaka vatenda vachamisa nemashoko avo.
Vativimbisa ivo kuti pavanenge vachiita misangano yavo, pavanenge vachiita mabasa avo ezvematongerwo enyika, vachange vachikoshesa kutorwa nekupepetwa kwenhau, vachange vachiedza kushanda nevanotora nekupepeta nawo kuti mashoko ange achibuda zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumazi vanaijeu nyamutumbu vanoti vemapato ezvematongerwo enyika havafaniri kuvhiringidza vatori venhau kunyange vasiri kufara nebasa ravo.
Kana vasiri kufara nekushambadzwa kunenge kwaitwa nhau mawairesi nhau mazvivhitivhiti, vane matanha vanokwanisa kuti vatore matanho iwayo haana mhirizhonga.
Zuji, Mars, Misa Zimbabwe nemamwe masangano anomirira vatori venhau munyika vari kuita misangano nemapato ezvematongerwo enyika vachiita zvisungo zvekuti vatori venhau vachengetedzwe nguva dzese, zvikuru sei panguva yesarudzo apo vanonyanyoshungurudzwa vari pabasa nevemapato aya pamwe nemapurisa. Masangano evatori venhau aya akasangana nebato rezanu PF nemusi wechipiri, uye bato iri rakavimbisawo kuchengetedza vatori venhau. Vakaitawo kare chisungo chekushanda murunyararo nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Masangano aya achasangana nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora nemusi wemubvuro svondo rinouya. Zvichakadai, TCCC yakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoongorora mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll, iro richavhurwa mangwana neZimbabwe Electoral Commission kuitira kuti vagadzirise kana pachinge paine zvisina kunyorwa zvakanaka. Izvi zvataurwa nevakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi. ZEC yakazivisa kuti chirongwa chekuongorora mazita ichi chichatanga mangwana chichibvarwa nemusi wechitatu svondo rinouya, uye chichange chichitanga nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anonzi arambidza mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora kuita musangano nevatsigiri vavo kunyanga mangwana mugovera, achiti musangano uyu ungangovhiringidza chirongwa chekuongororwa kwemazita everuzhinji mugwaro revavhoti kana kuti voters roll, icho chakatarisirwawo kutanga mangwana akare. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa ekunyanga anonzi ati vamonzora vafanire kuenderera mberi nemusangano uyu mangwana, achinzi ati izvi zvingangovhiringidza urongwa hwekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission hwekuti veruzhinji vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. Urongwa uhu hwakatarisirwa kutanga mangwana chivabvu 27 huchizopera musi wechitatu chivabvu 31. Mutauri wavamonzora Valoid Damba vati vamboedza kuti vabvumidzwe kuita musangano uyu pane imwe nzvimbo isiriyo yavanga vachida kuitira musangano uyu, asi vati izvi zvarambwa nemapurisa pamwe chete nezanu PF.
Mangwana tenge tichifanira kuti tiine meeting yedu kunyanga, asi tabva tarambidzwa nemapurisa nevanhu vezanu PF vati izvoyo vezeki vane awareness program yavari kuita, but awareness program yacho havasi kuitira pavenyu yatachida kuti tiitire kana kuti munharaunda yatachida kuti tiitire, vatori rimwe side renyanga. Asi vanhu vezanu PF nemapurisa vabva vatirambidza kuti hazviiti kuti mimi nge muchiita musangano wenyu munyanga kana nepapi zvapo hapasitombobvumidzwa. Vatanzi ino go area.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo haripindire mumashandiro emapurisa.
Hatidi vanhu vanotsvaka uta nemugate. Vamonzora vane vatsigiri vanowanikwa kuinyanga vane mutupo wokutani. Kana munhu asina urutsigiro haisi mhosva yemusangano wezanu PF, imhosva yake. Kana munhu akadana musangano wake vanhu vakasauya, kwaanogoti zanu PF yamutadzisa sei? Anditi ndiye anenge adana musangano wake.
Mapurisa ekunyanga ati titaure nemutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati, avo vatakundikana kubata panhare mbozha yavo. Vadamba vaenderera mberi vachiti kurambidzwa kwavaitwa kuita musangano wavo kunoratidza kuti munyika musati mave neutongi hwejekerere.
Saka isi tiri kuti nyika ino yaisati yasununguka kana MDC ichirambidzwa kuita musangano zviri mumbumbiro remutemo wenyika kuti tinobvumidzwa kuita musangano nekuti hasida kuita mhirizhonga, hapana zvatoda kuti tiite. Tenge tichida kuti tisangane nevatsigiri vedu munyanga. Saka tinoda kuti tirambe takataurira vagari vedu vekunyanga vengu vakatimirira kuti aye vachiregai kuora mwoyo. Ticharamba tichiapply kumapurisa, ticharamba tichirwisa kuti tinge tichisangana nemi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati kurambidzwa rambidzwa kuri kuitwa misangano yemapato anopikisa kunoratidza kuti mapurisa ane rimwe chete nebato rezanu PF. Vamukundu vati zviri kuitika izvi zvinosvibisa sarudzo dziri kuuya.
Kuita kwakaipa kucharamba uchienderera mberi kusvika tapisvika musarudzo ndo zvimwe zvinokanganisa kuzivisa kuitwa kwesarudzo nejeke zviri pachena kana kuti zvejekerere zvinoratidza kuti mapurisa anenge aine rimwe nezanu PF mukudzvanyirira mapato anopikisa. Zvinonyanyorwadza kuti vamonzora pesapa vaita semunhu ane rimwe chete navamunangagwa asi vakuono kuipa kwakuita mapurisa kana vachinge vashandiswa vapedza kushandiswa mapurisa akuvarambidza kuita basa ravo rekuti vange vachitsvaga rutsigiro.
Bato reCitizens Coalition for Change rinogara rakarambidzwawo nemapurisa kuita misangano yaro mumatunhu akawanda uye kuvhiringidzirwa misangano kana kuroverwa nhengo dzaro vanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF. Vamwe vanonzi vatsigiri vezanu PF vakabudawo pavhidhiyo yakatenderera pamadande mutande akawanda nguva shoma yadarika vachikurudzira kuti mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vaurayiwe, asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana ati asungwa nenyaya iyi. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rino idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu muzuva risati ratarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kana vaMnangagwa vatara zuva iri, veruzhinji vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva iri kuti vanyorese sevavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra vazivisa nhasi kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kwemazuva mashanu akatevererana pasvondo nekuda kwekuomerwa nezvinhu uye kushaya mari dzekufambisa. Sangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu rasvitsa nhasi tsamba kumukuru wekambani iyi kana kuti Commissioner General Amai Regina Chinamasa, vashandi vachikumbira kuti vabvumidzwe kuti vaite urongwa hwekuti munhu ashande mazuva matatu chete pasvondo. Mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda vaudza Studio 7 kuti vachatizivisa pamire Zimra panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Izvi zviri kuuya pazuva iro vashandi vehurumende vachangobva kuzivisawo kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kutanga nhasi. Gungano reZim Expo regore rino ratanga nhasi muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia, apo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kusangana nekuyanana mumabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana-siyana. Mumwe wevari kuronga chiitiko ichi, Dr. Tonderai Taylor veZim Expo, vanoti vashandi vemuzinda weZimbabwe muAmerica vachange vari pagungano iri kutanga nhasi vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda magwaro ekufambisa nezvimwe. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Taylor nezvenyaya iyi.
Zuva ranhasi takakoka veembasi yeZimbabwe kuti vange vachibatsirana nevana veZimbabwe vari munharaunda yekuno kuGeorgia nemastates ari surrounding Georgia naAlabama, Tennessee, Florida kuti vauye vachirinyuwa mapasipotsi avo. Zvakare takaronga nemutungamiriri weembasi kuti auye kunoku azotaurawo nevanoita mabhizinesi emaZimbabweans neavo vari muno vemablack businesses vada kunge vachiona kuti zvii zviri kuitika kuZimbabwe. Madekwana nhasi tinenge tine business dina yekuunza vose vanoda kunzwa nezvebhizinesi riri kuitika tika muZimbabwe ndare muno muAmerica uyezve vanenge vachida kunoinvesta kuZimbabwe.
Zvirongwa zvenyu zvakamira sei mangwana nesvondo?
Mangwana tinenge tine maexhibition emabusinesses. Vese maZimbabwe ndare muno muAmerica vanenge vachiunza zvavanoita vachiratidza kune vanenge vachiuya. Tinokoka vanhu vese muno muAtlanta vanobva kuZimbabwe nevagari vemuno kuti vanga vachiona kuti maZimbabwe ari muno muAmerica ari kuitei. Tinenge tine vatauri vakawanda pane ari vanobva sangano rekuKenya anenge achitaura kuti kana muchida kuti muexporte mamedical equipment kuendesa kunyika kwenyu munozvifambisa sei. Saka inenge iri nguva yekudzidza vamwe vamadiaspora kuti vari kuzvifambisa sei kuti vabatsire vazviri kuitika kumusha kwavo.
Tinonzwa zvekuti muchange muine vaimbi vari kubva kuZimbabwe, ndivanani uyezve vanenge vachiimba rini?
Mangwana Saturday tinenge tina Tami Moyo anenge achiimba, musi wesondo tinenge tina Pop 10 anenge achimba zvakare. Vanenge vachibatsiranwa nevaimbi vari muno vedu muZimbabwe. Tine mwanadzi Charlie D muZimbabwe zvakasa ari muno muAmerica nemwanadzi Zebron.
Zvakakosha sei kuti miite zvirongwa zvakadai imo muno muAmerica?
Izvi zvakakosha nekuti chikuru ndechekuti tiri kukurudzira vaimbi vedu kuti vaonekwe kumwe kuAmerica kuti tine vaimbi vane matalents akaita sei. Zvikuru muno muAtlanta ndoo mune vaimbi vakawanda vemuno muAmerica. Saka takataura nevakuru vakuru vemuno muAtlanta meya vakatisanganisa neveculture yavo zvekuti vakapa kuti vachaisa Tami kuti auye kuzoimba panoti pahip hop festival yavo.
Vanga vari mumwe vari kuronga gungano reZim Expo regore rino muno muAmerica, Dr. Tonrai Taylor, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Vamwe vagari vemumaruwa ekumwenezi nechiredzi mudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti vakatarisana nenzara yakakura gore rino nekuda kwekuti matunhu avo akawana mvura yemudenga shoma zvakaita kuti zvirimwa zvavo zvitadze kusvika zvakanaka, izvo zvazvosvitsa pakuti vakumbire rubatsiro rwechikafu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo nemunyika dzakawana gohwo rakanaka mwaka uno, vagari vemunzvimbo dzakaita seChipangai neShuro nekusara huru kumwenezi uye vari kuchikombedzi, Chilonga nemalipati kuchiredzi vanoti zvirimwa zvavo zvakaramba nekudaro nzara yatofunya chisero mudzimba dzavo. Vamwe vagari vakadai ndivakatipedi Baloi vekuchipangai, avo vanoti kunyange hurumende iri kubatsira vamwe kubudikidza nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu resocial welfare, vanhu vose havasi kuwana nekudaro vanokumbira rubatsiro kumasangano akazvimiririra.
Isu vagari vekuno kuchipangai kumwenezi tatarisana nenzara, naizvozvo chokudya chaita chishoma. Saka tokumbirawo avo vanopa rubetsero vemasangano akazvimiririra kuti vapindire nokupa vanhu chikafu kuti tirarame panzara iyi inenge yafunya chisero musha medu.
Izvi zvatsinirwa namambo Chitanga vaFeleni Chauke.
Tiungotarisira kuti hurumende dai taskale up because already pane vanhu vatopiwa under social welfare but havatezati avanhu havazi kupiwa vose. So tiaudzira kuti maybe number dzevanhu dzipirire, vanhu vose vange vachikwanisa kuwana chikafu. Pana organization yanga yati yamanani government organization yanga yati auyawo but haipendi nokuti vange vachiasi.
Vamwe vagari vekuchiredzi vanoti kushayika kwegohwo kwavaisa panguva yakaoma sezvo vasina mari yekutenga chibage kana upfu muzvitoro, izvo zvavati zviri kukwira mutengo zuva nezuva. Chisaga che10 kgs chava kuita mari inosvika zviuru makumi maviri nezvinomwe zvemadhora emunyika kana kuti 27,000 Zimbabwe dollars zvichibva pamadhora zviuru zvitanhatu 6,000 inova mari yave kusvika kumadhora 15 ekuAmerica pamusika mutema chichibva pamadhora ekuAmerica mashanu che. Amai Sekai Hassan vekuchilonga vati dambudziko rekushaya mari riri kuita kuti nzara iwedzere mumba mavo.
Kwachirongwa kune nzara isingaiti, hazvino hazvina kuita bhoku nomvura yacho, hakuna kana chikafu, tiri kuchema nzara zvisingaiti. Nyangwe kubatsirika kwacha mhere tingabatsirika sei nenzara iriko gore rino.
Valingston Chikutu vati dambudziko ririko rakakonzerwa nemvura zvinozivikanwa nekudaro vanoda rubatsiro.
Kunoku hakuna kunyatsoibva because the first rain yakanaya yakanga iri mvura yacho yakanga isingagoni kumedza zvirimwa, zvaitomera zvichitotswa sazvaimera 1-1. Saka 1-1 izvozvo ndozvakazoibva. Saka risi gohwo rokuti tingati gohwo rokuti rinogona kusustaina vanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa zvizere kuti hurumende iri kuitei panyaya iyi. Kubva kumunyori webazi regurukota redunhu remasvingo Dr. Jephthah Sampanya, avo vati vanga vari mumusangano. Asi mudzviti wedunhu rechiredzi vaLove More Chisema vati hurumende iri kubatsira vagari vakatasana nenzara ichivapa hupfu pamhuri yega yega.
Hurumende haina kumbomira kupa vanhu chikafu kubva gore rape iro rino iri. Vanhu vari kupawo chikafu nehurumende Department of Social Development Social Welfare.
Vati munhu mumwe chete mumhuri anopuwa 10 kg yehupfu pamwedzi kubudikidza nebazi resocial welfare. Nyanzvi mune zvekurima dzinokurudzira vagari venzvimbo idzi kuti vadyare mbesa dzinoda mvura shoma dzakaita semhunga, rukweza pamwe nemapfunde senzira yekurwisa dambudziko renzara. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru kana kuti 3.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose kunyange nyika yakawana gohwo rakanaka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mambo Chundu va Abel Mbasera vangangosungwa zvichitevera kumhangarirwa kumapurisa kwavakaitwa navapicture Chundu avakambobata chigaro chamambo Chundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vapicture kana kuti Piki Chundu vanozviti ndivo vachiri mambo Chundu akasarudzwa nemasvikiro edzinza ravo, vanoti vakarohwa zvakaipisisa namambo Abel Mbasera nemachinda avo masvondo maviri adarika. Vapiki Chundu vanoti vairohwa vachinzi vape mambo Chundu midziyo yechivanhu yeumambo hwedzinza rekwaChundu.
Shine yedu kunogara zvinhu zvemadzimambo. Ndichingosvika kuya ndaingorohwa roho nevacho vangauya navo vana henu. Iye Mbasera ngaripo, ndaitoti rovai rovai munhu titore zvino rovai tienda handidopedzerwa nguva.
Vanoti vakatorerwa umambo hwavo namambo Chundu muna 2012 vachishanda nevaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemudzviti wedunhu rehurungwe vaHebert Chirau. Vanoti kusvika pari zvino nyaya yavakakwidza kudare guru kana kuti High Court muna 2013 vachipikisa kutorerwa ushe uku haisati yanzwikwa. Pakakatanwa eumambo pakati pevaviri ava akatanga muna 2012 apo vambasira vakagadzwa samambo Chundu uchibva kubva kuna vapiki Chundu avo vanonzi vainge vakafanobata chigaro kubva muna 2008 pakashaya baba vavo vaWilson Chundu avo vaiva ndivo mambo. Izvi zvinonzi hazvina kuvafadza zvakaita kuti vazoendesa vambasera vaiva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaChombo pamwe nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe kudare repamusoro reHigh Court vachiti vainge vatorerwa umambo hwavo zvisiri pamutemo. Ndiyo nyaya yavari kuti haisati yapiwa mutongo kusvika nhasi. Mambo Chundu vakagadzwa umambo vakapiwa hanzu dzeushe dzechirungu nehurumende muna 2012. Midziyo yechivanhu inopiwa mambo nemasvikiro ekwaChundu yakaramba iina vapiki Chundu. Midziyo iyi ndiyo inonzi yakazotorwa nechisimba panonzi pakarohwa vapiki Chundu. Asi mambo Chundu vanoti vakangotora midziyo yeumambo hwedzinza rekwaChundu yavaifanirwa kunge vainayo chete.
Chiitiko chakaitika chekuti takatora zvinhu zvechivanhu kumba kwapinja zvaane makore futi 2012 ndapinda paumambo iye aizvirambira ndisaizvirambire chii ishali zvinoroteta mambo wega wega rikari substandisa anenge apinda ndiye anogara nezvinhu zvoi zvamambo zvakabva kugova saka iye ari fo dairambira hatiziwe ti kusadzirambire chii vakuru vese ndobva vati ngazvichitorwa zviende iye ndiangakabata demo akatotema svikiro nedemo paruoko.
Mudzviti wenzvimbo yehurungwe vatizora vanoti vanogadza munhu umambo vachiwirirana nemhuri dzeumambo sezvakaitika kwaChundu. Izvi zvinotsigirwa nemukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland and West vaPeter Pasipamire vanozivikanwa samambo Ngezi.
Zvinoitika nekuti kana paine tsika dzavo dziri kurasheka vakakumbira vayananisi handiri pane chakaitwa vakauya kwandiri ndikavati tinorai tsamba munyora tsamba imwe munoitisa kuminishirira kuhurumende kuitira kuti vazive kuti kana vekuri votati tiri kuuya kuzogara nemi pasina mambo Chundu totsvaga mamwe mambo kuti tigadziri gakava riripo vabatanisi vanhu vamuchii.
Na kukwanisa kunzwa kumutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo kunyange vanga vachivimbisa kutaura nesu nezvenyaya dzeumambo dziri kunetsa munyika, asi vakambotaurira zvavo Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti vana mudzviti vavo vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nzvimbo nenzvimbo. Mhuri dzakawanda munyika dzinonzi dzapesaniswa nemakakatanwa ekurwira umambo, vamwe vachitosvika pakubatanirana mapfumo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nanyanduri achiri kusimukira Victor Zivanai uyo anosanganisa nhetembo dzake nemagitare. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
This is a call to stop gender-based violence.
La vedu patai dana na heflu wa kunge river na magimu karanga taito nsomanji.
Sidara kunzi Victor asingatime danda rakatanga mushure nekungisha mwari dzangu dzaakunde dana nekuti Victor matema danda saka ndakazoona zvisina kukodzera kunge tinge tichitamba nemasei vakuru ndopa ndakatanga kuchiti aiwa dai nomandi dana muchimiti Victor asingatime danda saka pandakazotanga spoken word literature ndopa ndakatanga kushandisawo chitaro kuti Victor asingatime danda nekuti ndakange ndorifarira
waimbonyora nhetembo uchiri ku University of Zimbabwe uko wave papi manje
Nyetembo hazina kutangira pa University of Zimbabwe zvakatanga tichiri kuchindondoma mugore ra 2011 asi takazoona kuti ai zvakakudikwa nevanhu mazuva ano zvasiyana saka takazochinja tichiita kuita inonzi modern poet no spoken word saka ndoyatava kunyora
pari zvino ndezvipi zvauri kubura
zvino tine bhuku rinonzi mupakwa parwendo umo mune nhetembo dzangu 5 dziri kuitwa padanho reO-level kwotiwo zvakare ndine bhuku rinonzi kwaisa vakuda kwangu rakanominitwa Manama Awards mugore ra 2019.
As I read of explicit promiscuity, I stink, I am ugly, I am a mistake, above all I am loose.
Vamwewo vaunoshanda navo ndivanani
nyanduri Victor zvanai vanoshanda nevanhu vakawanda sanganisira ana Chinjere Mondera ana Oscar Gwiriri vanova mentor vangu voshandawo zvakare namukoma wangu mukoma Teomo Mutwazuka ndo vandobata nawo zvikuru sei kana tichishanda zvinyorwa
une mashoko here aungapewo vatsigiri vako
mashoko anenge ataure kuvatsigiri vangu ndekuti ai rambai muchinditsigira kunditsigira kwenyu kunondipa manyu kunyoko ndinoziva kuti izvi zvekunyora izvi kazhinji kacho hazvina chouviri chazvinazvo asi kana vanhu vachinditsigira ndinonzwa manyukunyuko ndinonzwa kufara zvinondipa shungu yekuti ndirambe ndichienda mberi
kuivo vanoda kubatawo nyanduri Victor asingatemi nedanda vanokuwana kupi
vanoda kundibata vanondibata panhamba dzangu dzewhatsapp dzinoti 0716 36 0009 payoutube vanoenda munoendawo munoonawo ndori dzangu dzandakanyorawo munokosecha muchiti Victor asingatemi danda munoona content yangu iripo
ipapo Enjoy. When will I
chitipawo imwe chete sehoza Friday kudai yatinobuda nayo mudariro
pandinoda kubuda nako mudariro nekekuti Mojolo the Pandemic akakare mu album rangu rinonzi Soliloquo Mojolo the Pandemic
Mojolo the Pandemic yangu mhaka ndeyekukuda zvisina kana manyepo ndiye asaki sound pake mhepo nemanyepo kondaizive kuti ukadyara chokwadi unodzorowa nemanyepo iko zvinondangova sarungano asina kana paivepo chokwadi pakati pangu newe chaisavepo chete handingazvitedzeri pamwe dzinonditevera imhepo asi kwete kuzodanana newe ndiko kwaitawa kudzinganisana nemhepo
bhebhi wakandiramba ndakapererwa cause ndandakaperera you turned back on me ndaida kupisa pachingwa love yedu yaibvira kunge moto waiswa peturu though we broke up ndakusuwa ndautsvaga loya kugara ndiri 1 kuri kurwadza kunge lockdown unozvisiya inga magoodies ndaitenga 1 chandaisaita kutema danda despite all my efforts I was a loser don't leave it
chinondinetsa ndechekuti chandakatadza ndopasina actually the previous day takatodzana good night I love you kata I love you too ndiko here kundida kwacho kwekundiona sekutu kundisimudzira bonzo mumhepo ndibutsura katu anyways musikuenda peta isodzi ndachema but never again will I trust you
One tantane bond chanjasara kutenga ma US kana maranzi. But you decided to throw me under the bus wangu kundiona sebenzi. Nailin, you used to say you will lean on me. You made me believe in love. You said you love more of me kunge madhuku. Nanda kukuona semurora wamai wakasunga dhuku. Wakandiremera though pasina skero. You left me second hand kunge hembe dzemubhero. Ndakazvigaya sometimes ndinobuda hufu. Cause misodzi yangu yakasvika pakupera. Chisingaperi chinoshura. But wakandishura wena. Asingateme danda.
Manga muchinzwa nhetembo inonzi Mujolo the Pandemic manzwo hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemunyori wenhetembo idzi Victor Zivanai ari parunare muHarare tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishano svondo runouya kune vaimbi navananyanduri vanoda kupinda muchirongwa chino tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi tiri kukurukura nezvegungano reZime Expo iro riri kutanga nhasi muAtlanta kuno kuAmerica tichitarisawo nezvevimbiso yemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa yekuti bato ravo richachengetedza vatori venhau uye kutariswa kwegwaro revavhoti neveruzhinji kutanga mangwana sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatori venhau pamisangano yavo. Mapurisa kunyanga anorambidza bato reMDC kuita musangano nevatsigiri varo mangwana, achiti kuita izvi kunovhiringidza urongwa hwekutariswa kwemazita mugwaro revavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 inkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba, njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Hayi, isinqumo sesithi kansili lesi mbona engathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu akade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona.
Ikhansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumelanga bathengise ezitaladeni ngoba lokhu ngumsebenzi obekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. UChamisa uthi intatheli zindaba kumele ziqhube umsebenzi wazo zingathathi cele njalo kungelabandla lezombusazwe ezilisekelayo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lintatheli zindaba eHarare namhlanje, uChamisa uthe ibandla lakhe lizimisele ukusekela umsebenzi owenziwa zintatheli zindaba esithi ziqakathekile kakhulu elizweni ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
So I hear you that the environment within which our journalists have to work has to be corrected. I don't say, you know, it's also to do with the nature of our politics.
Ngiyalizwa ukuba umumo osebenza intatheli zindaba zethu kumele ulungisiswe, kodwa okuhluphayo ngezombusazi wethu ukuba siyaswela amapholisa asincedisayo ukuze sigcine ukuthula emhlanganweni yethu. Nxa kungela amapholisa sigcina sisebenzisa isecurity yethu, yona iyabe ingalungelanga lo msebenzi.
UChamisa uthe uyadana ngokuba ibandla lakhe kaliphiwa ithuba lokukhuluma emsakazweni efana leZBC lakumaphephandaba anjengeHerald leChronicle. Lamanye aphansi kukahulumende wona athi ngamankampani athola imali kuZulu esithi kumele anikeze uZulu amathuba. Lokhu kugcizelwe isikhulumeli sebandla lakhe umnumzana Gift Osalo Siziba, yena othi ibandla lakhe lizenza konke okusemandleni alo ukuba intatheli zihlonitshwe ngesikhathi sokhetho.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke kubana ke indaba zethu ziyazakala kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba kubana bebe lolwazi.
Ekhuluma emhlanganweni munye, umgcini sihlalo we-Media Alliance of Zimbabwe, uPerfect Hlongwane, uthi bona njengenhlanganiso bafisa ukuthi intatheli zindaba zihlonitshwe, amalungelo azo okusebenza zikhululekile. Ukumunyete kusisekelo sombuso welizwe, ikakhulu khathesi ilizwe likhangelane lokhetho olukhulu.
Sibone kuqakathekile ukuthi sikhulumisane, sixoxisane phakathi kwentatheli zindaba kanye labezombangazwe, amabandla ezombangazwe. Inhloso kuyikuthi kube lo dlame olukhulu lapho sibona intatheli zindaba zihlukuluzwa. Sasesibona thina ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane labo, ukuthi lapho intatheli zindaba zisiza thatha indaba emhlanganweni yabo, emaralini lentweni ezifana nalezo, kufanele ukuthi bona babe leqiniso lokuthi intatheli zindaba zilondolozekile, zivikelekile ekuthini zingaze zahlukuluzwa.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaChamisa eHarare ube uqoqwe ngabomanyano wenhlanganiso zentatheli zindaba zonke elizweni, Media Alliance of Zimbabwe. Lo asiwo mhlangano wokuqala asebewenze lawa mabandla ezombusazwe begqukuzela ukuthi intatheli zindaba zihlonitshwe ukuze zisebenze zikhululekile, zingahlukumezwa, ukubotshwa kumbe ukulwisa ukungena kwezinye izehlakalo ezilelungelo lokuba khona njengalokho okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe. NgoLwesithathu yona le iviki abemazi baqoke omunye umhlangano ofanayo lapho intatheli zindaba zihlangane lebandla lezanupf esigodlweni sebandlaleli eHarare. Abemazi bathi ngabayikuma ngamabandla lawo mabili kuphela, kodwa bazaqhubeka behlangana lamanye agoqela abe-MDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzora ngomvulo, lamanye ngalesi sikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edayela iphalamende kanye nomongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Lo mbuthano uphela ngomvulo ngekhefu leMemorial Day. Leli liza kuba lithuba lokuthi abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika bahlangane labo somabhizimusi abangaba befisa ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Ngakho olunye uhlangothi osomabhizimusi labo bazathola ithuba lokubumba ubudlelwano kunhlelo ezehlukeneyo lokucebisana. Abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika babikwa bezaba lendawo lapho abazabe bebhalisela abantu ukuthi bathole ingwalo zokuhambisa ezintsha, ikakhulu labo abayabe belamapasipoti asephelelwe yisikhathi. Kuza kuba le mihlangano yabo somabhizimusi, inhlelo zokuzilibazisa kanye le midlalo yenguqu. Ikhansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumele basuke endaweni zokuthengisela ezitaladeni ngoba zibekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yabathengisa okuthiyeneyo ezitaladeni ikhonone ngokuthi sokugcwele abokuza iningi lingabe Zimbabwe ababathathela indawo. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inkokheli yedolobho leGaborone ikhiphe umbiko ukukhumbuza uzulu ngomthetho ovimba abokuza ukuthi bathengise ezitaladeni. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwekhansili kanye labaphila ngokuthengisa, bona abakhonona ngokuthi sewugcwele abokuza endaweni zokuthengisela. Imithetho kweleBotswana ivumela abokuza ukuthi bathengise impahla ezitaladeni. Omunye oweBotswana okunhlanganiso yabathengisa kwitsheni ezitaladeni, umnumzana Isaac Mukhwera, uthi sebethwele nzima ngabokuza abangafuni ukusuka endaweni zokuthengisela okumele sithathwe ubudlelwane zeBotswana uthi umhlangano wabo lekhansili uvumelane ukuthi uqala ukukhitshwa abokuza endaweni ezitshiyeneyo zedolobho. Sesikhathele ngodaba lolu. Kulabanye abokuza abalegunya lokusitshela ukuba abayindawo noma umthetho usegcekeni ukuthi akumelanga bebanzane indawo zokuthengisa labantwana basekhaya. Owenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana Mzana Sifa Sichuma uthi umthetho okhona ngabokuza ikakhulu abalamaphepha kawuzwisiseki.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona ngathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu akade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona, but i-COVID i-disoriente wonke umuntu. Abantu abaningi abaselamabhizinesi asaya-operate, imisebenzi iphelile, baye ngaphi. Umuntu lephemithi yonke into i-right, ulendlu ahlala kuyo mele abhadale i-rent.
Uchuma ngalokho uthi abantu abokuza kumele bevunyelwe ukuthi labo bathengise kwezinye indawo.
So mna mbona ingathi akusebenzi lokhu okokuthi kuthwena naye lokhu ngokwabalapha lokhu ngokwabantu. Indawo yonke le singeyomuntu wonke kuyahaslwa kulezi nsuku, akusekho lokho kokuthi ubufukamela abantu. Wonke umuntu kasukume, fight for the space. Ngeke umuntu abuye ezothengisa phambi kwendlu ohlala kuyo omele uyibhadale lirente esithi ngoba kukhipha.
Abanye abeZimbabwe abafana lo mnumzana Ntokozo Thebe batsho imbono yabo phezu kwalolu daba.
Into ekhona, yes, kuza si-affecta thina njengabantu baphandle ngoba vele la le imisebenzi le kayibekelwanga thina. Ngikhumbula ukuthi vele even nakugazethi ibhaliwe ukuthi aso yethu yabatswana. I still remember ngama-COVID ukhulume kakhulu masisi ngamatafula ukuthi amatafula ngabatswana, of which i-council nxa yona kuyiyesisenza ukuthi umthetho wangikhona usebenzi. Hhayi, akulakuthi abantu bangathini.
Uthebe uthi ngitsho eZimbabwe kuba lokukhonona uma kulabantu abavela phandle abafisa ukuthengisa ezitaladeni.
Asithathwe nini sithi ngabe ngomunye umuntu uyakwenza lokhu kithi khona leZimbabwe, wena usweli space. Uyabona lulutho olokhe luhamba lufana. So-ke manje laba baselizweni lakho.
Kungekude eleBotswana labika ukuthi ingatsha eziningi ezifana lokubhaka, ukutshaya isitina umsebenzi wokubaza kanye lokugezisa izimota usungezizalwane zakhe kuphela abokuza bengavunyelwa. Lokhu kulimaza iningi leZimbabwe liphila kakhulu ngayo limsebenzi ngoba le yamahofisi amathuba akhona ayayincipha ukuthi abantu bathole amaphepha okusebenza ama-work permit. Imisebenzi elokhu esatholakala kangcono ngeyokusebenza emapulazini, amaphepha okusebenza elokhu esaphuma kalula. Ngiwumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ikhansili yakoBulawayo yazise izolo ukuba amanzi azobe evaliwe okwensuku ezimbili izolo lanamuhla kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitichi ezisencema laseFernhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, yona esanda kuhlangana lekhansili ngodaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi City Council ibisingani iyasinika amanzi, especially ngesikhathi se-trade fair. Amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi, kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili, hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyani okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokutshe elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhlala kusasa, vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansi lapho, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona abe-council sicisa abalomhlangano, i-council ezakhamuzi esithiwo laphana, sikhuluma ngokuthi kanti i-council sibabuza kuthini kanti amanzi. Bavuma besithi amanzi akhona, sidla khona ukuthi angasilasta ingqebhosi umnyaka wonke, kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa yiyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi, iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena kucitsha, sebeza exemptwa ukucitshelwa amagezi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje phu amanzi angkhona engasabuyi malanga wonke, kutheni njengoba amagezi sekhona, njengoba yibo ababekhala ngawo.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi? Njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadala.
Ukhuluma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo, I mean, izincwadi zonezi bazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke, engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamita ezindlini asibaboni thina, zake sibabone, babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water amamita readers. So sikuyadanisa sukuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa, njengoba sikwakhulu ntshona lezesa ukuthi amanzi kasena, amagezi kasena kucitshwa, amanzi sokumele abe khona throughout, njengokuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalast up to next rain season. Samba ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngale zilungiswayo encima efenile, kanti kufane okuyigogo okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingatholi amanzi khona ema-industry amanzi atholakala, e-town e-CBD amanzi atholakala, kanti iwapha amapayipi wona angela ayihlukana la abantu abathola amanzi e-CBD lelo kuzeni le mamayini le ma-industry kuyayizempla amanzi every time, kanti thina abantu siswela njani? Yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikarakati ezikwereti ezinkulu kakhulu, kodwa amanzi bathola teli. Ye, sakwazi ukuthi ngama-industry, sakwazi ukuthi se-CBD, but laba babhadalwa imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngomabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngonhlolanja mhla ka 15 ku-2011 kwaqala impi yombangazwe eLibya ngesikhathi abantu betshengisela ezitaladeni zedolobho leBenghazi besola uhulumende wabo. Ngenxa yokuthi uhulumende wahlasela labo ababetshengisela ngobudlova, ngemva kwamaviki amabili, uhlangothi lwe-United Nations Security Council lwaxwayisa inkantolo ye-International Criminal Court e-Hague ukuthi ikhangelisise lolu daba. Ngenxa yalokho, i-ICC ingasebenzisa amandla ayo okuthonisa amacala phezu kobugebengu lamacala empi enziwe kwele Libya kumbe atalwa izizalwane zalelo lizwe kusukela mhla ka 15 kuNhlolanja 2011 kusiya phambili. Akula kuthandabuza ukuthi eminyakeni elithumi lambili eyalandelayo akuzange kube lokuthula kwele Libya. Impi yaphela ngomfumfu ku-2011, kodwa enye yaqhamuka ngemva nje kweminyaka emithathu. Kunxabangxoza le, izidlova zalwisa zizama ukuthola indawo kwathi ingqungquthela zezimpi zona zehlukanisa ilizwe zilwela indawo ezinothe ngamafutha. Ababanja kakhulu kudlakela lolu kwaba ngabantu makhaza. Kunjalo nje izigilamkhuba zahlasela iziphepheli ezazivela emazweni angomakhelwane ezazilubhekise okhunjini lweMediterranean Sea eLibya sijonge ukuya ezwekazi laseEurope. Ngokunjalo akumangalisi ukuthi ukwethekelela eLibya kwequla le-United Nations Independent Fact-Finding Mission ngombimbitho kuthole inqwabanqwaba yamacala ezimpi kanye lobugebengu obumangalisayo obubhekiswe ebantwini baseLibya kanye leziphepheli okugoqela ukucindezelwa kwenhlanganiso zomphakathi, ukubotshwa kwabantu ngokungekho emthethweni, ukubulala, ukudlwengulwa, ukugqilazwa, ukubulawa ngaphandle kwezinqumo zenkantolo kanye lokuthunjwa kwabantu. Ngalolu lwazi esandleni, i-ICC yakwazi ukukhipha izincwadi eziphoqa ukubotshwa kwezephulamthetho eziningi. Umsebenzi we-ICC eLibya udlala indima ebalulekileyo ekusekeleni imizamo yethu sonke eyokuthi kube lokujeziswa kwezephulamthetho njalo kube lokuthula lokuhlaliseka, kusho umnumzana Mark Simonov, umeluleki wemelika kwezemithetho osebenza ku-United Nations. Imisebenzi yophenyo eyasungulwa yihofisi kamtshutshisi ibeke izisekelo zokuthi labo abetheswa amacala baziphendulele ngesikhathi eleLibya libhekane lobunzima obukhulu. Ukuxazulula ingxaki kwezombusazwe kanye lokukhuthaza ukulandelwa komthetho eLibya kuzohamba ibanga elide ekuqedeni udlakela lokungahlaliseki okuqhubekayo kwele Libya, kuje umnumzana Simonov. Ukwephulwa kwamalungelo abantu lokuhlukuluzwa kwabo kuzaqhubeka ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathelo okuletha ukuthula kwele Libya. Inyathelo elibalulekileyo emizameni yokuletha ukuthula yikuthi kususwe wonke amaqembu ahlomileyo eLibya ngokuphangisa kanye labalwa behlawulwa ama-mercenaries. Abantu baseLibya baya kudinga ukuthula lokuvikelwa ngumthetho, kusho umnumzana Simonov. Futhi uthi siyayisekela imizamo yenkantolo ye-International Criminal Court yokwahlulela labo abadala amacala eLibya. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kule viki kuWoza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya elemaqaqa seluphendukile njalo ledlalate lalo elitsha eliza kwethulwa ngempelasonto kusansa e-art gallery koBulawayo. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba.
Ekuzwini lenabo
ekuzwini elimnyama elimnyama Saz tinta zalalela saqonda sibaye nenkomo sikamkhu.
Idlalathe labo elitha elithi ngicelele ithuba baba ukukhanya lidla amalangazi. Ukhuleka nikhaba umholi weyamaqaqa awusikhumbuze labo njondane leli qembu.
Iqembu lamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 eSouth Africa. Imbangela yokuvuka kwaleli qembu kwakuyikukhathazeka ngomculo. Uma ngikhathazeke ngomculo laphana ngagijima ngatshela omunye umngane wami ukuthi mfowethu ngikhathazeke kakhulu ngomculo. Ngaze ngathi mina le nto singathi ime njengentaba phambi kwami. Wasethi vele uyiqaqele leyo ntaba ngathi hawu madoda uma uthi ngiyaqaqela utshoni wathi ngithi khuphuka uye ngangale kwayo. Ikho ke ngase ngisithi mina ngizovusa iqembu ngithi ngamaqaqa ngoba mina sengiliqaqa vele selikhuphuka indaba so uma sesibaningi sesingamaqaqa.
Sizwa kuthiwa amaqaqa phawulela uzulu idlade labo elitha ngempela viki. Chasisa lapho kha.
Siphethe album elitha elamaqaqa idlala delithi lona. Ngicela linye ithuba baba, it's a gospel album. Esiyobe siyilontsha siyethula phambi komphakathi kusasa eNational Gallery of Zimbabwe in Bulawayo. Kuzoba mnandi, kuzoba ngobusuku nje bokubendumiso.
Suka ke
When follows Ryan, no more me for Len, I was a mental tumbele, for no way I show my elephant.
We follows Ryan, Mimbo.
When follows Ryan, no more me for Len, I was a mental.
Ikambu, Lamata Castle to me, Oma Kamez Babwe, Jalasel Potega Kulimazin, Oma Kelo and Katra, Uzakuna, Poka, or the Seven Zeluban, Lily Zarati,
the Seven Zenges, sing a macaca. Akukho umhlabeleli okhona esimfithileyo noma ngithi esisebenzisane laye sisebenze nje siliqembu lamaqaqa kodwa siyathembisa ukuthi kukhona nje futhi okuzayo maduze umnyaka lapho siyaphela siza yenza i-album labantwana kids album lapho esifisa nje ukuthi abantwana bazizwe beqakathekile
evangeli mama
injola yevangeli isezwini likaNkulunkulu
leli dlalathe elitshala amanye apho makudala abalandeli benu bangawuthola ngaphi umculo wenu
online ungangena kuma-iTunes uyawuthola ungangena ku-Spotify uyawuthola kanti ungangena ku-YouTube channel yethu amaqaqa music uyathola amavidiyo ubukele nje maningi kakhulu kuFacebook uyathi amaqaqa music kuTwitter amaqaqa music Instagram amaqaqa music kanti kuTikTok amaqaqa music bakithi siyabonga kakhulu sengathi lingaqhubeka lisisapota ngana lindlela lingaqhubeka lisenzela lokho elisenzela khona sinje singamaqaqa ngenxa yenu
umculo ongenamachaqo oculwa ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubuthisa abantu abaningi amaqaqa yiyo esilawo kuhlelo Woza Friday namhlanje ayaqhansa esiya phezulu libe lempela sonto enhle igama lami ngeza Jesus bani
ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifunde
Mama abafundi
Zeshumayela
Mama Umina
ngizwile Ngicela ulungiso wona
Umina ngicela elinye ithuba baba ngoba
Ngifundile Beshumayela
Mama abafundi
Zeshumayela
Mama Umina
ngizwile Ngicela ulungiso wona
Mama Ezekiya wakhuleka what
kumbula oh uhle ngiwenzele
khona
haleluya
wakhuleka what
kumbula oh uhle ngiwenzele khona
ayiwakhala yena
wakhala
yimbazo
wamnike imnyaka eminye
ayiwakhala yena
wakhala
yimbazo
wamnike elinye ithuba
Nami ngkosi
ngicela ulungiso wona wami Nkulunkulu baba Nkulunkulu baba ngicela ulungiso amaphutha
mama
Nkulunkulu baba Nkulunkulu baba
ngicela
ulungiso wona
wami
Nkulunkulu baba Nkulunkulu baba ngicela
ulungiso
hayibo Suka matota ngamaqaqa akobulawayo eArt Gallery
kusasa lapho azakwethula idlalade lawo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela umbukiso wezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika oweZim Expo oqala namuhla eGeorgia. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungamilinko ma libele mpela sonto elichukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murakanaka yeZimbabwe.